zviri kutauri chaiko zvinondo kuti mai mugabe vanenge vasina kutevedzera gwara rakanaka rokuapply kuti vaite degree. Nokuti dai mai mugabe vakadaro even committee yekudepartment, because even higher degrees haikwanisi kupasa isina kutumira kucommittee yekudepartment, zvinofanira kuzogarirwa pasi nedare rekudepartment rodiscasa roona kuti mwana uyu une zvikwanisiro here, uyezve topiki yake yaanoda kuita inoita here. Saka zvese izvi malecturer ari kudepartment kwavakaita vanenge vari kutaura iko zvino kuti havatonderi vachimbogara meeting vachidiscasa zvestudenti yainzi Grace Mugabe yaida kuita degree yapamusorosoro. Saka nyaya iyi yamai Mugabe inenge yaakunetsa zvekare.
Ko iyo University of Zimbabwe haina mapepa here anoratidza zvakaitika apa?
Panenge pasina mapepa, asi ndofunga kuti pane kuferefeta kana mashoko anotaurika ari echokwadi. Pane kuferefeta kuri kuita kwakuda kuti vazive kubva kuna Professor Levinyagura na Professor Mararike kuti zvakafamba sei.
Murayiro unoti chinyi kana zvikazooneka kuti degree rakapiwa munhu harina kufambiswa zvakanaka?
Murayiro unotaura kuti university inonalifaya degree inenge ichinzi rakapiwa, zvikaonekwa kuti hazvina kufambiswa zvakanaka zvinoreva kuti zvinenge zvava kunalifaya votorerwa zvavanonzi vakapiwa.
Sokuziva kwenyu mimi, kana totarisa munharaunda yatingati academic, pane rakanga vagara vambobvuma here kuti degree iri range riri academic?
Hapana.
Mazita maviri ari kunyatsotaurwa panyaya iyi ndiprofesa Nyagura navamararike, asi University of Zimbabwe seyunivhesiti yavaishandira haina mhosva yainopomerwa here pakuburitswa kakati wa degree iri richipuwa mai Mugabe?
Inopomerwa mhosva, asi vanozonyanya kupomerwa mhosva ndiwo munhu anenge achitawa kasupervisor naiye mukuru weyunivhesiti, vice chancellor. Asi zvandinofungawo zvimwe zvinopa kuti zvinhu zvakadaro zviitika ndezvekuti mutungamiri wenyika anobva anzi ndiye chancellor wamayunivhesiti yese. Saka vanyagura vopanwe vaitotyirawo basa ravo vachida kutoti vafadzewo chancellor wamayunivhesiti. I think nokufamba kwenguva tinofanira kuchinja mutemo, kwete kungoti munhu angoita president wenyika sakutoti ndiye mukuru wamayunivhesiti. Tinoona sekuti hazvina kunyatsonaka, nokuti kunyange asina zvaanoziva pakurana mayunivhesiti tongomuti ndiye mukuru wamayunivhesiti. So pamwe vanyagura kuti matemo of office yavo iyo mavice chancellor yanopiwa matemo of office 5 years kana zvaperawo rinyiwa, pamwe vanenge vachida kuti zvirambe zvichirinyiwawo nguva yavo yatinoziva kuti nguva yaNyagura yakapfuura kudhara. Saka vanenge vachidawo kuti varambe vachingodini vachirinyirwa macontract e5 years aramba achiita. Saka izvozvo ndo zvandofunga kuti senyika tinofanira kuti mauniversities semainstitutions of manufacturing knowledge ave separate kubva kune zvematemberwo enyika. Vakuru venyika vanofanira kuti vazvirumure kubva pakuti ndo machancellor amaunivhesiti.